for 10 October 2022. Ngwa dokuma past 11 to 12. Pakaita kuti mpengo rakaipisisa kunzvimbo yeZambe muwadi 14 yeMutasa Central. Iyo yakabva yatora maasbestos pachiblock remagrade 5 grade 7. Pane 3 classrooms ipapo. Zvichipfuvhutidzwa nemhepo zvichidonhera mukati maasbestos achirova vamwe vana vakazokuvara.
Vana vakakuvara vava kunzwa sei pari zvino vasarwaka?
Ndinofara kuzivisa nyika kuti pavakaendeswa kuclinic vamwe vacho vakatorapwa zvokuti rasi vatenge vari kuchikoro. Pane wani mukomana azopfuuriridzwa kuendeswa kugeneral hospital yerusape uko aongororwa nana chiremba. Anga akakuvara kumusana, ndiye aityirwa dzimwe musi akatyoka musana, asi ongororo yaitwa yaoneka kuti anonaya, haana kukuvara zvakanyanya, kwakurungo tundovara kueropa asi ari raiti zvake. Saka in terms of kukuvara kwevana ndingati aMwari akatiitira nyasha, hapana kunyanya kukuvariwa.
Ko, chii chakapa kuti vana ava vasakuvari kana pange paine mhepo yaivhuvhuta zvakanyanya kudaro?
Nekuti vamwe vacho vakaita chenjedzo yezvavari kudzidziswa zvokuti kana paita kuputsika kwedzimba wandai pasi pematafura. Ndozvandanzwa kuti vamwe vana vakaita zvinova zvakavabatsira. Akazokwana kumusana, akakwara nekuti anga tadza kukwana pakati pasi pemadesk pematebho pazara nevamwe vana. Saka tiri kuona kuti dzidziso dzekuzvidzivirira munjodzi dzinenge dziri kuratidza kubatsira. Then asi dambudziko guru manje ravapo pachikoro nderekuti marata aya akabva isatotarisana nenguva yekuti kwakuda kutonaya. Saka chikoro chiri kuchema kuti chikwanise kuwana rubatsiro nekukasika kudzoreredza rufu yepachikoro ichi. Uye zvimwe zvatakaongorora ndezvekuti patadzosvikapo nhasi taona kuti muchenje ndo akadya zvakanyanya mapuranga anga akashandiswa kufirira imba idzi. Saka zviri kurakidza kuti papo pasina kubata kukasimba pakati pematimba nemaasbestos zvakaita nyore kuti mhepo ibva yakwanisa kungomasimudza.
Zvii zvamuri kumbirawo kuti ruzhinji rwuite runokwanisa kubatsira?
Zvaida kuti vanobatsira vabatsire netimba iri treated, uyezve kana kubatsira nemushonga kabariwe inouraya matemite kuitira kuti mapuranga aya asadyiwe nemuchenji, uyezve kubatsira zvakanyanya neroofing material angava mazenge emazuva ano maibr achitsaya kana kungoshandisa maasbestos zvinenge zvangokwanisika. Asi mhuri yepachikoro iri kuchemawo zvakanyanya kuti vanokwanisa kubatsira vanokwanisa kubatsira vakurumidze kupindira. Soko iri tasiya wepachikoro vakurisvitsawo kuna vakuru vedunhu padisaster management. Saka tinotarisirawo kuti muhomwe yavo mungakwanisa kubuda rumwe rubatsiro. Asi kana paine mawowishas ndingatisaide mukarirano nonga vangokurumidze kubatsira kuita kuti vana vakurumidze kufukidzika